Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 30, 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muchinoi nhasi munonzi maita bata murefu bata mupfupi pange pachirwisana mapato maviri anopikisa anoti reMDC nereCCC. Zisa yovimbisa varimi magetsi kutanga mangwana. Ii ndiyo mimwe msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichouya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Muchinoi nhasi munonzi maita bata murefu bata mupfupi pange pachirwisana mapato maviri anopikisa anoti reMDC rinotungamirwa navaDouglas Monzora nereCCC rinotungamirwa navaNelson Chamisa vachirwira ofisi yebato mudunhu reMashonaland West. Mapurisa anga akapakatira zvombo atozodaidzwa kuti amise mhirizhonga akatomboridzira pfuti mudenga. Vamonzora vange varipo vachida kuita musangano nevatsigiri vavo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudairwa. Asi tabata mutauriri wavamonzora vaLloyd Damba.
Rekaindi kuti ndaiti chini chini kuti kandi chuo kutimu kuti MDC ine maproperty zayo. Aisi ni aye property kuti nini chete ni kuti mungu zaidi nini CCC ine gorea formula. CCC ine ma officials matatu. Ano dini yote nchini sana tufa zaidi maere na utalo sivuba. Awasa tu aite eno goro kongresi yao kutoa kwanza kunyera constitution. Constitution ni kwanza kuwa kwa mapawazi kutoa chini maproperty. Kaka MDC ine more than 23 years ya formula. Bakufumo kwa kuta MDC itakara mbatisi MDC wakabuda wakabuda. Kaka kana muna abuda pa musha abuda ni musha wese kana wakubida ni MADS. Kana yu wafu kwa tuwa wakuta sabuku, awurambu awubu wakisa sabuku haripo. Kaka property iliku chino indeyedu, property iliku bila wae indeyedu. Kaka isi ina kuta msanga nupaya ndi uda kwa wakuma na isi kabuwa titeni. Wakati iba ita property ni XCC. Batitana kubunza kuti property iyeno kwa zeta XCC, seine kuti XCC ine gorea fongo. Plaza mapepazi ese arimu wakume MDC. Matepa zeeza alikuwa sawa ya general kwese mkenda kwa hiyo dizi maproperties alipo ni MDC. Kaka wakuma na awa tanao kata matuko kwa hiyo mtanga laki disruptor meeting. Kaka mapurisa ndogo bazo uya ndogo bazo wa dispesa ndogo zila putumidenga. Doma virao so ita ipapa.
Asi iyo waruguti nyayai ichiri pamberi pematare wa damba nekudaru wanga wachiti wa uya wanga wasina mapipa kakwana.
Kana inyayari kwa mjeri kwa matare kwa mapipa una. Kana mjiti mapipati na kakwana, ili teka mbisa mapipazi, ese, imbali defense wa wangu ndoonza, pampiri pe dare, inya ye nandu ya wakutawura. Iwa wano zaoji mapropati za asa au, wano zaoji mapropati za MDC. Izu tuli mapipazi, ese, takenda wakoti zuri lofu, kutu wa disi zuri lofu. Iwa wakura amba kubwa zuri lofu. Saka towa itase, tochi ema.
Kwa za wari kutuwa wano ve MDC ndova uya vaini marori ni matombo.
Tinoboya sei ne marori ne matombo yewato suka para di meeting ari matuti alpinao mavideo tinao kana ndita mukomande rokupai ida ipo the studio 7 yere ka I TV station tinokupai but studio 7 haisi TV station asi mapictures ati kwa release pa magroups ese e ma reporters atinga goya ne marori ne matombo iyo wati sikira kiri pakati pe meeting ende mapurisa anokwanza kuitireka izvi nenda yake aripo tinoboya sei iyo asika takagara pasi
pane vakuvara here sekunzwawo kwa maita.
Uungu tinyere tina honorable chuhururu awa member of parliament for Manicaland waleo deputy national chairperson ni madamai wati yunga ni mato maishuru wakwara nikoje zaina hospital.
Mutauriri wamonzora wa Lloyd Damba wachitaura wari parunare kuchinoi sezo chitema tisina divira takarerekera tabata onengo ye CCC vatawanda bvumo
haiti
nyaya nyowani yaitika kofi kubagara nekugara chini ya mungere ya gara ichida chaizu chaizu kutiti butire maofisi wakambutanga kuenda kumakoti zikaramba ye zino kwa watu haya ni marori ni marori kutuwa uye kutuwa bute ofisi but wagari echi noyo aramba kutino azifanyo nge shida
saka apana akuwara ere
kani akuwara but information yacha atikoni kuti ita ere pane parishini kushkata verifier the number kuwakia because waita tuku haya marori wachitanda matombo shakai tisisa katanga wachikora kie pagini but the situation is now under control
saka mapurisa apindira were zvafamba sei
katanga nyaya hii taenda tikano reporta police tikava notify kuti ndio zviripo paground saka tava notify kudaro iyo kwamunzira wacho vanga vasina reporta wechi vakabata maoko inojustify kuti sei vari kuda kuuya paofisi saka isisu chataita isisu kuramba kuteerera zvavangaitaura because vanga vasina basis or even mvumo yacho yekuti vangasvike paofisi pakaitika zvese izvi tareporta kudaro mapurisa anga asati asvika pasii kuti vaone kuti chii chaitika saka tichiri kupesuwa nyaya yacho nayo kuti titore malegal channel akaringana kubudikidza nezvaitika
asi ndiani chaiyemuridzi wehofisi vabvumo
iyi nyaya ichiri kumakoti sekuziva kwenyu saka zvinotinetei kuti nditaure pano pamhepo kuti mahofisi ndiani because inyaya ichiri kumakoti tiri kuongororwa nemakoti yakapiwa judgment ikaitwa communicate but hatisati takukwanisa kuti titsanangure kuti ofisi iyi ndeyani but chiripo ndechekuti vagari vechinhoyi vanoziva kuti muzinda wetriplec ndokwatinoitira misangano yedu ikoko hapana haizvisikinika hapana asingazvizive izvozvo kutouya kwavo pakati peusiku vachida kutiraya kumenedzera zvinoratidza kuti vanotoziva kuti vanofanira kunge varipo ndeava taipanga pari pavo vanhu pekuti vangadai vachigara ipapo but pane malegal channels akaitika nemaexplanation akaitika nezvakazotsiridzirwa kubudikidza nekuti tizoramba tiri paofisi ipapo
saka kurwisana uku kwaitika kumanguvai
kurwisana uku kwatanga kumakuseni zvekuma10 vambotiuyei vauya kudaro ndobva vadzokera ndobva vamboenda kupolisi ndobva vamhanyamhanya heni vazoti payapayapaya kumaafter call ndobva vazoya manje vakawanda nemarori vachirwisa vanhu vanga vari paofisi ipapo
nhengo yetriplec vatawanda bvumo vachitaura vari parunare muchinoi mutungamiri werimwe sangano revarimi rezimbabwe integrated commercial farmers union kana kuti zicfu amai maiwe pgt vanoti kutanga mangwana hurumende yavimbisa kuti ichange ichiwanisa varimi vegorosi magetsi uye mvura gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai monica mutsvangwa vakaudza vatori venhau kuti zimbabwe gore rino yange ichida kurima gorosi rinosvika mametric tons zviuru mazana mana nemasere kana kuti 408 metric tons kudarika zviuru mazana matatu nemakumi masere akarimwa gore rapera kana kuti 380,000 metric tons mukuzeya nezvenyaya iyi tabata amai gt kuti tinzwe zvizere
tinangoti magetsi anenge aipfuza sekupomiswa kwatakaitwa nevezesa kuti magetsi achange ariko kubva musi wa1 asi tinoona kubva patakaita mitinzvonga akapera tiina penseki dr basera magetsi aakutombowanikwawo unotomboitawo kana mazuva mairi matatu asina kudzima saka paane improvement yakati kurei kudarika zvazvanga zviri nekuti magetsi anga akungowanikwa usiku chete dzimwe nguva unoawana kuma10 kusvikawo kuma4-5 am anenge adzima but iko zvino akuita nemazuva kuti mamazuva vanombodzima mamazuva unoawana unogona kusvira nawo mugorara aripo
saka musangano uyu wanga uri webazi rezvekurima nevezesa vacho nevatungamiri vevarimi
musangano uyu wakanga uri weministry yeagriculture nevanorimisa varimisi tingati yeagritech and then kwozoita vamiririri vevarimi mafarmers union namafarmers vakanga varipowo zvekare pamusangano uyu vano mirirawo zvinwa nevano mirira magidi vezvese vakanga varipo. Saka wakanga uri musangano wakaita kuti pave nekutaurirana kunoita kuti tione kuti kurima kunorimika uyiti zvisina kuti magetsi anodzima uye mvura inge iripo. Tikatarisawo vedzima vakanga vachitaurawo kuti madhamu mazhinji akanga akazara, saka mvura iriko yakakwana yekuti varimi vadiridzire. Vezvesawo vakafundisa kuti magetsi achange ariko.
Ko panyaya yezvikwanisiro makwanisa kuzviwanawo here, uye takanzwawo ivo vabatsira vachiti pane matrakita akaiswa kumatunhu ose kuti varimi vatange kurima?
Hongu matrakita aripo, dambudziko nderekuti vakanga vachichaja vanohaisa matractors vanga vachichaja namahesolas chete, asingatarisiwo kuti murimi anga achiwanawo maRTGS iri mari yomumwe.
Mukuru werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai Maiwe PGT, vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mambo Charles vechitatu vari kugadzwa svondo rino vanonzi vari kuda kuratidza kuti vanokwanisa kubatanidza marudzi nezvitendero zvose pasi rino, sezvo vakoka vakuru vemakereke echibhudha, Hindu, maJew, maMuslim, maSikh nemamwe. Mabhishopu echidzimai anenge aripo kekutanga. Muzuva ravo rechitatu nerekupedzisira vari muHungary, uko vari kushanya, Pope Francis nhasi vatungamira urongwa hwemas muBudapest, uye panga paine zviuru nezviuru zvevanhu kusanganisirawo mutungamiri wenyika iyi amai Katalin Novak nemutungamiri wehurumende vaVictor Orban. Pope vakurudzira vanhu kuti vabatane. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma.
Machine goods from YPTZ into Kingamira Obukare HBT Rinonzi Young People's Program Zimbabwe Youth Association.
Right, mungatuza kuti ndezvipi zvimwe zvirongwa zvamuri kuita pari zvino kusimudzira vechidiki?
Tine urongwa hwatakauya nawo sevechidiki, tikavhura maprogramu yatirikuti maCommercial Youth Funders, anova iyo iprogramu yatirikupa pekushandira kune vechidiki vachangotanga kupinda mumabhizimusi. Iko zvino vazhinji vacho vanenge vasina makambani akarejestwa, vazhinji vacho vanenge vasina even kutora any action or formalization mabhizinesi avari kuita. Saka zvatinovaita, tinovapa musana wekuita pilot maproject avo mumafacilities edu atinawo. Kana vapilota tinovapa mukana for about 3 months vachita pilot yavo. After 3 months isusu nebumbiro reZimbabwe Youth Council inova iyo iti parent organization kwatiri, vane urongwa wakaita companies yekubetsera vechidiki kuregister ma companies zviri cheaper under the presidential mandate yaka initiate kwa nguva ye lockdown. Saka nhasi ichiri kurana uye tine vechidiki vachiku assist kuregister ma companies after tambovaisa pama pilot kuti tione tine benefits avo ari viable kusvika pacho. Saka ndo urongwa watiri kumhanya nawo zviriko zvino.
Mungatudza kuti muri kubatsira vechidiki vakawanda zvakadii?
Vechidiki vakati wandei vakupfuura more than 50 right now. Vakatakwanisa kuregista maorganizations avo right now, they are functioning very well. Vadyedi vacho takatova release zvekuti vaane mabhizinesis ariwo established. Saka vaakukwanisa kumirawo vega even kune mamwe maprivate institutes avanenge vachishanda navo. Saka ya kukuita zvinoda kuti zvisingaite kuarea iyoyo. Inova iyo chinhuwani chatakaona munyika medu chisiri kukonzidwa. Vechidiki vazhinji tiri kusangana nedambudziko rekuti yes, Zimbabwe is open for business but we are not accessing mafacilities ekuti tiitire business racho. Besides kuti issue capital because some of us macapital tinawo but kuti uzotanga kuita business racho kuti uwane facility unokwanisa kuaccommodate, that's where the challenge is coming from. Saka isu sevechidiki takabva tagara pasi tikati hano semayoung entrepreneurs zvatingaita panapa ngatichisiye musoro pangu tochitsvaga mafacilities isusu since tinge tine bumbiro rechidiki rine mapepa akakwana totsvaga mafacilities atinochibata nida mayoung entrepreneurs ese who are coming in into business then we assist them from grassroots vosimuka tichienda navo kusvikira vakura mubusiness.
Mati makabatsira vamwe angade kusvika kumakumi mashanu kana kuti 50 mungapi here muenzaniso wevamwe vamungati vari kuita zviri nani?
Okay, tinenge muenzaniso zvatinayo seizvezvi pane boka revechidiki rinonzi Zimbabwe Grant vanoita zvemodeling I think they have hosted more than 5 events now, my national events. We have got the girls vanoita ma cosmetics and beauty. We've got vari kuita ma graphic designing, programming. Ndakwanisa kutadza kuvamishona vese nemazita asi ya tine vakati kuti
totarisawo kuti zvamuri kutaura izvi zvinoda unyanzvi hwepamusoro. Saka munoita sei kudzidzisa vanhu ava? Munombodaidzawo vamwe vane mabhizimisi here kana kuti mungatsanangurira kuti zvinofamba sei?
Zvatinoita tinoronga maprograms atinobedza mamwe maorganization, mabank nemamwe maprivate companies vatinochiunganidza votibetsera kudzidzisa kune vechidiki vedu from kubva maentrepreneurship skills, mabusiness management, mafinancial inclusion. We have got those guys like invited the likes of an American Power Bank, an Women's Bank, we have got an Old Mutual, we have got my private companies, an First Mutual, but she can now but what they feel in nature.
Asi nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi zviri nyore here kuti munhu akwanise kuti anyatsotange bhizimisi?
Inini chandina kuenda ndechekuti zvinhu hazvinombobvira zvaita nyore kubva zuva rekutanga. Asi iwe munhu ndiwe unotoita kuti zvinhu zvive nyore.
Vanenge vachida kuonai kana kuti kutaura nemi vaine pfungwa dzekutangawo mabhizimisi kana kubatsirwa vanokubata ipapi?
Right, vanoda kutibata vanogona kutibata panhamba dzedu dzinotidzo 0774-099-571 kana kuti vanogona kutumira email paemail yedu inoti yppzimbabwe@gmail.com.
Aiwa, tinokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chedu.
Ndinokutendai, maita zvakanaka.
Aiwa, tinokutendai mukoma Tinashe. Aiwa vatereri, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Iko zvino tochenda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero kana kuti religious forum.
Yes, Zimbarangu, Zimbarangu, yes, Zimbarangu, Munoti Patila, Kananda Kaneta.
Ma ane rakanaka vatereri ndi tanono kawande ndichikutambira ine mufaro muchirongwa chedu chezvechitendero nhasi ndinoda kuzopa vatereri mukana wekupa pfungwa dzavo pane dzimwe nyaya dzatakanzwa dzichitsanangurwa pachirongwa chino tiri kutaura nani uye muri kupi
masura sei baba tanonoka netimu yese studio 7 ini ndiri tanaka Dr. Rimarari.
Mashoko enyu nde api akanangana nenyaya ipi?
Nyaya yongochani ya makomenti ya baba tanonoka. Handifungi kuti inyaya yemweya chete kana kuti inyaya inokonzwa na Satan chete. Ini ndinoiona senyaya inonyanya kukonzereswa ne primary socialization inosangana nemwana anozoita ongochani. Vana ava vanozonzi varikuti hawo vanozoita ongochani ava. Vanhu vekuti makavatarisa mukukura kwao vanenge vakakura sekuti tegetire mwana mukomana anenge akakura muenvironment yakazara vasikana iye okura achifungudzira kuti iye musikana zvinova izvo zvinozokonzesa kuti azoita chingochani kana azokura naizvozvo vana vana vakomana vanokurawo vachipiwa zvidhori nevabereki vavo vachifungidzira kuti vakutedzera chirungu kana kuti chingezi izvi zvinokonzesawo futi kuti pavanozokura vakure vasingazivi gender role yavo
chii chamunoda kuti chiitwe chii chamunokurudzira
ndinoda kukurudzira baba tanonoka kuti musanyanye nevanhu vese vemakereke musanyanye bate nyaya yengochani senyaya imwe yechina kana tichida kuti tizoikurira senyika yezimbabwe asi tiibatiwo senyaya sepsychological issue tiraipata tichidaro ndinofunga kuti tingaikuriri nyaya yongochani nekuti ongochani hauiti wakaipa unopesana netsika nemagariro edu sevanhu vatema ndatenda zvangu
tinotenda zvikuru nemashoko ako tanaka tochienda kune umwe zvemutereri tiri kutaura nani uye muri kupi
ndini munyarazi kugweru kwachiundura
munoda kutaura pamusoro penyaya ipi taura henyu tinzwe
ndoda kutaurawo takanangana nemubvudzi wangu vanhu vemachechi vava vanotiwa vakuchatisa varume nomurume vachiroorana vachishatisa mukadzi nemukadzi vachiroorana vanhu vayazve vozotanga kutopuwa kodzero yokuva married couple vobvapuwa kodzero yokuadhopta vana
chii chinokunetsai panyaya iyi nhaye mukoma munyaradzi
pavana apapapa hamuoni were vemachechi vemafundisi kuti munenge mochikora kodzero dzevana vamunoadhoptava uye nyika yose haizvioniwo here kuti vana ava vanovharirwa muenvironment inoitwa chingochani vopinzwa pfungwa dzechingochani chakanaka mumusoro mavo vari vaduku vava vana vanokura vachigamuchira nekunzwisa chingochani zvabva mumusha mavanenge varerwa zvokanganisazve mafungiro evana ivava ndiona sekuti vafundisi apa hamupaoni here vafundisi kuti apa muri kuparashika ipapa muri kuparashika hongu senyika tinopota tiitarisawo kodzero dzemaminority groups asi maminority groups achoka ari kuramba akachipepechueta humwe hunhu hwagara husi hwakashata otanga kunohupfekera kuti mupfungwa dzevana isu tambovanzwira tsisi sevafundisi kuti oraiti ngativabhabhatidzei ngativagashire tivape zvirayiro vadle takuvapazve kuti kodzero kunadhoputa vana vopfekera futi pfungwa dzechingochani dziyamo vana vaduku vana vaduku vakura vakatokanganisika vafundisa momuri kuti udii napo apo
tinotenda zvikuru mashoko amukoma munyaradzi kwachiundura uko vatereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo kana zvimwe zvamunoda kugovana nevatereri vechirongwa chino tumirai maaudio enyu pawhatsapp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini Tanolo Kawande ndichikusarisai nemufaro
tinotenda Tanono Kawande uye tinoda kupa kutenda uchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino munhau dzemitambo chikwata chedynamos chatora umambo hwenhabvu hweharare nekurova Capes United mumutambo mukuru watambirwa kunational sports stadium nhasi Michael Kariati anoti panyaya inotevera
vatsigiri vedynamos vari murufaro mushure mekunge chikwata chavo charova Capes United 2-0 ndokuswedera pedyo nezvikwata zviri kutungamira makundano ekaso laga premier soccer league Dynamos yanga yatamba mitambo mitatu isina kukunda mutsigiri wedimbare va Tedious Bunu vanoti nyika yese iri kufara kuti chikwata chavanoti chenyika chakunda.
Atiweza kufara, ene hizi ni njita yese eno beato fara. Nimazi maedega nenguwa sika jizata ni nyama na hizi anwe ishikane kutu.
Dynamos, yave ni mapo nzgumi neri mwechete, uyeze, eripachi nzimbo chechita natu, asi mapo nzimatatu chete, pa Super Highlanders, iyo yave kutunga mira makundano aya. Mumwe, mtsigiriwe chukwata ichi, va tinuwe chanyara, awa va kublawayo kuzona mtambowi. Vanoti, avasi kudzokera kublawayo nasi sezo vari kupemberera sezo mangwana vasiri kuenda kubasa.
Ndozvo zvinondi nakudza izvozvo. Kana Dynamo tikawina paCapes United, amwe wangu unozwa kusununguka zvingaiti ndenge ndakomborerwa.
Highlanders yatora utungamiri wegungano iri mushure mekurwa hwange 1-0 ndokupinda mapoints gumi neina. Kurowa kwaitwa neDynamos kwasiya Capes United iri pachinzvimbo chechitatu icheverwa neFC Platinum iyo ine mutambo mangwana neHerentals National Sports Stadium. FC Platinum ikakunda mumutambo uyu inoenda pamusoro petsafura asi yozosiwa neHighlanders nezvibodzwa. Asi Capes United iyo yanga iri pamusha muHarare Derby iri kunyemwerera yakananga kubhanga mushure mekunge mutambo uyu waunganidza chaunga chinotyisa. Izvi zvaya mushure mekunge PSL yakaramba chikumbiro checaps yacho kuti mutambo uyu uite madhora mashanu ndobvuma madhora matatu. Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaWanda Gombera vanoti chidzidzo kune vanga vachida kukwidza kuti zvikwata zvinowana mari yakawanda pagedhe nekubhadharisa mari shoma nekuti inokwezva chaunga.
Zimbabwe zvinhu zvakatiomei chana saka zvinenge zvinotibatsira kuti tinosapota timu pamutambo iwowo zvikuru sa tinotenda kune dangwe rePSL nezvakatora.
Asi maroverwo aitwa makepekepe ashandura mafambiro anga achiita hondo yekurirwa mukombe zvichiratidza kuti mukombe ungangoramba kudzoka kuHarare zvekare. Asi chiri kufadza ndechekuti zvikwata zvese zvine mukurumbira Capes United, Dynamos neHighlanders zviri kukwikwidza zvakasimba kutora mukombe weligi uyu. Mukombe uyu uri mumaoko uyezve wanga uri mumaoko eFC Platinum kubvira muna 2017. Mune mimwe mitambo yatambwa nhasi. Triangle 1, Chicken Eat 1. Shecham 2, Cranbourne Bullets 1. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Aiwa tinotenda zvikuru Michael nekutipa zvabuda munhau dzemitambo nhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Muchinoi nhasi munonzi maita bata murefu bata mupfupi pange pachirwisana mapato maviri anopikisa anoti reMDC inotungamirirwa nava Douglas Monzora nereTripleC inotungamirirwa nava Nelson Chamisa. Zesa inonzi yavimbisa varimi vari kuda kurima gorosi kuti ichange ichitanga kuvapa magetsi anokwana kutanga mangwana. Varimi vanga vachichema chema kuti vatodzikisa ndima yavo yekurima kana kuti mahekta gore rino nekuda kwekushaya magetsi. Munhau dzemitambo chikwata cheDynamos charova icho Capes United 2-0 mumutambo wePremier Soccer League zvabva zvapa kuti chikwata cheHighlanders chinde pamusoro pegungano iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.